Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 3 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica anoti America ichabatsira masangano anoita zviri kuti zvizarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo mune zvematongerwo enyika. Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chinovimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kwenyika mbiri idzi kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Makanzura ebato rinopikisa reCCC edhorobha reMasvingo anoramba kuenda kumabiko anga achitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaKembo Mohadi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott avari muHarare vati America ichabatsira masangano anoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizive kodzero dzazvo dzezvematongerwo enyika vachitiwo Zimbabwe ikaenderera mberi nekupasisa mutemo wePrivate Voluntary Organization Amendment Bill zvichakanganisa chimiro chenyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vaScott vati vavariro yavo ndeyekuti Zimbabwe ibudirire mukuita sarudzo dzakachena uye dzejekerere.
Our embassy is also looking at that in order to support the institutions that will make the elections.
Muzinda wedu uri kutarisira kubatsira masangano anoita kuti sarudzo dzibudirire. Chinobatsira vanosimudzira kufambiswa kwemashoko zvakasununguka. Chinobatsira masangano akazvimirira anobatsira kuti vanhu vazive zvekodzero dzavo dzematongerwo enyika. Chinobatsirawo vanenge vachi chida kuongorora mafambiro esarudzo.
Vati kunyange hazvo vachibatsira munyaya dzesarudzo havapi rubatsiro kumasangano ezvematongerwo enyika. Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstello Siziva vati vanotambira nemufaro zvirongwa zvinobatsira vagari kuti vave neruzivo nezvekuvhota.
Chinhu chakakosha ndechekuti zhinji reZimbabwe vawane the necessary support yekuti vanhu vese vane maparticipants in a way ineffective kuti vagone kusarudza.
Izvi zvatsigirwawo nemwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaOwen Dliwayo.
Chinhu chakanaka kuti mapato akazvimirira vecivil society vange vachibatsirwa vachiwana sapoti nekuti vanobatsira kuti vareze awareness nezviri kuitika munyika kumacommunity dzakasiyana siyana, uyezve inzwi ravo their voice harisi riri nani partisan, vanenge vachiita kubatsirwa kuwana even hurumende itobatsirikawo neexpertise inenge iri mucivil society. Saka kubatsira civil society kunenge kuri kutobatsira society nemacommunities.
Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa mugwadi vati vanoshamiswa nekufarira kweAmerica kushanda nevari kunze kwehurumende.
Handizivi kuti shungu dzavo zvokuda kushanda nevari kunze kwehurumende vanodziwana kuti. Makambonzwa here rimwe zuva ramakaona vakuru vanoona nezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe vachiti vachaenda kuAmerica kunopa mari kumasangana kazvimirira ugai kuAmerica hatisingatozivi nezvavo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende nezvemashoko avaScott aya sezvo tatadza kubata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kanawo munyori mukuru mubazi iri. Vachitsinhira kusafara kwavo nemutemo weprivate voluntary bill uri kuda kuvandudzwa neZimbabwe, vaScott vatovo pamusoro pekukanganisa mashandiro emasangano akazvimiririra ari kubatsira vana veZimbabwe mune zvakasiyana-siyana. Mutemo uyu unosvibisawo nyika. Mutemo uyu wamirira kusainwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vakatotaura kare kuti vari kuzoisa runyoro rwavo zvisinei nekuchema-chema kuri kuitwa nemasangano akazvimiririra vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato anopikisa. United Nations yakayambirawo kuti Zimbabwe isadzika mutemo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chikwata chekuRussia chiri kushanya munyika chichitungamirwa negurukota rezvekudyidzana mune zveupfumi mudunhu reSevdlovsky vaVyacheslav Yarin chavimbisa Zimbabwe kuti hapazombove nekukanganisika kuchaitika pakudyidzana kweZimbabwe neRussia kungakonzerwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Vachitaura pakupeta rwendo rwavo rwechikwata ichi muZimbabwe, vaYarin vatiwo dunhu ravo ndiro rinotungamira munyaya dzezveupfumi muRussia. Chikwata ichi chinonzi chashanyirawo chikoro chepamusoro-soro cheHarare Institute of Technology. Mamwe makanzura emudhorobha reMasvingo achitungamirwa nameya wavo vaColin Maboke anonza aramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kwekiriniki yeRunyararo Northwest yakavakwa nekanzuru pamwe chete nenzvimbo itsva yekurasira marara yeCambria, achipokana nekukokwa kwemutevedzeri wemutungamiri webato reZanu PF Wakembo Muhadi semunyarikani, ivo vasina kuwirirana nazvo vachiti vaMuhadi havachina chinzvimbo muhurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, makanzura aya ati varama kuenda kuchiitiko ichi vachiti chakabvutwa nebato rinotonga reZanu PF iro rapedzisira rava kuita chirongwa ichi semutsangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dziriko gore rino. Meya Maboke vati ivo nevamwe makanzuro avo manomwe anobva kubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC varamwa chirongwa ichi sezvo pachisungo chavakaita pamusangano wekupera kwemwedzi vasina kukoka vaMuhadi nedzimwe nhengo dzeZanu PF dzange dziri pamusangano uyu dzakapfeka zvipfeko zvebato radzo. Izvi zvazosiya makanzura matatu eZanu PF achienda kumabiko aya. VaMaboke vati pamutemo vaMuhadi havafanira kubvumirwa kufambisa zvirongwa zvehurumende kana zvemakanzuro nekuti vakamiswa pabasa ravo rekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika makore mashoma apfuura.
Tiri kuzama kutsvaga kuti tione kuti vaMuhadi vari kubva nepi, vakokwa nani, hatiri kushayiwa kuti vakokwa nani. Tongoona sokuti chitiko ichangoita zvokuti taita kubvutigwa simba nebato riri kutonga. Tina kukoka maofficials vemapolitical parties. Takanga takatarisira kuti vashandi vehurumende ava vauya ava havasi mushandi hurumende.
Kanzura Ward 4 vari vebato reCCC vaAlec Tabe vatsigirawo vachiti varamwa nekuti mabiko aya aguma ave musangano weZanu PF.
Takawirirana kuti munhu achataura somunyarikani kana toti guest of honor anenge ari iye vanova iwo meo gutadiro masvingo vanova Maboke. Azvina zvina kufamba zvakanaka, saka isi toti aiwa izvavakaita izvi mahumbwe. Isu tati bodo isi hatidi kuwanikwa chiwanikwa chichiita zvinhu zvinopikisa nemaresidents edu nemacitizens nevakari.
Asi vachitaura pamusangano uyu kurukota redunhu reMasvingo vaIsra Chadzamira, avo vanofungidzirwa kuti vakashandisa simba ravo kushonorora vashandi vekanzuro kuti vakoke vaMuhadi semunyarikani, vati Zanu PF haina hanya nekusauya kwemakanzera ebato rinopikisa.
Ndawo kuti kune vamwe vanoti yakomishini gwei hazviroto, havaite yavo vagokomishina, dzedu tinokomishina isu seZanu PF, ndodzatakamirira pano.
Vachitaurawo pamusangano uyu vaMuhadi vati vauya nekuti zvirongwa izvi zvakavakwa nemari yakabva kuhurumende yechirongwa chekugerwa kwemasimba kumatunhu kana kuti devolution. Vakurudzira vanga vari pamabiko aya kuti vavhotere Zanu PF sezvo iriyo iri kuita zvirongwa zvemakanzuru zvakaita zvekugadzira migwagwa, kuvaka makiriniki nekuchera zvibhorani.
takuda kuona 5 million in practical terms. We have chanted the slogans of 5 million votes. Now we would want to see those 5 million ballot papers cast for ZANU-PF.
Meya vamaboke vati mashoko ava muhati ekutsvaga rutsigiro pachirongwa chehurumende achenura kusaenda kwavaita kuchirongwa ichi vachiri chapedzera chemusangano wezvematongerwo enyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira uye vari mudzidzisi wedevelopment studies paGreat Zimbabwe University vaDevson Mugodza vanoti bato reZANU-PF navamahati vanoziva misiyano yemabasa ehurumende neebato.
Structures of government, Amo is not even the vice president. As I could have it officiated like that, only he contempts the funds, giving respect to Akakwana as citizens. It's typically their nature that they don't respect the citizens. Even if they are interfering in the city council.
Vamo hati baka miso basa rekuwa mtezeri wa mtunga miri wenyika muurumende apu waka pomiru wa mose ya kushansa ofisi yavo kuita zo upombwe neva shandi wa uwechi zmai vamwe wacho vari mazmai evanu. Gorera pera vamo hati baka tunga mira zunungwa zo urumende apu waka tenderira nenyika wachita msangano ni mazishe naka mira studio 7 umasungo dili Godfrey Mtimba.
Mapurisa zivisa kuburikiza nedande mutandere Twitter kuti vanhu vaviri vafa mumwe chete akakuvara mutsaona yemumugwagwa yaitika mangwanana nhasi parovera na motokari yerudzi rweToyota Wish nerori mumugwagwa weHarare Mutare. Mitumbi yevafi yaendeswa kuchipatara chemarondera uko kwaendeswawo akuvara mutsaona iyi. Mapurisa azivisawo zvakare kuti vanhu vapfumbamwe kana kuti 9 vakafa mune imwe tsaona yemumugwagwa mushure mekubonderana kweToyota Wish nerori mumugwagwa wemasvingo Mbalavala nezuro masikati. Mitumbi yevafi inonzi yakaendeswa kuchipatara cheFilabusi District.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vari kushushikana nekusungwa kwevanopikisa muTunisia kusanganisira mashoko ekuti vari kusungwa ava vane zvikonzero zvokunzi vakambosangana nevashandi vemuzinda weAmerica muTunis. Kutaro zvokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mushure memusangano wavo nhasi nemakurukota ekudzidzana nedzimwe nyika anobva kuIndia, Japan neAustralia vati Russia haingafanirwe kuregererwa ichitanga hondo isingatorerwe matano. Makurukota enyika ina idzi asangana parutivi pemusangano weG20 uri kuitirwa kuNew Delhi kuIndia. Pane kugonongona kukuru pamusoro pekukwidzwa kuri kugara kuchiitwa mitengo yekushandisa masaisai kana kuti internet kuri kuitwa nemakambani enharembozha kana kuti mobile network operators muchirungu. Vamwe vachiti izvi hazvikodzeri sezvo makambani aya ave kubhadharisa miripo yedata nemari yekunze. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Imwe nengo ye komiti ya paramende ya Information Communication Technology wa Charlton Wende wauza Studio 7 kutukushushikana pamsoro pemtengi we data inogara ichikwira ndezvimwe zvataurwa nezvazvo zvikuru pamsangano wapetwa nhasi wanga uchiitwa pakati pePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras nemapoka akasiyana siyana kusanganisira vanorwira kodzero pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha. Vawende vati kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica mutengo wedata munyika unodhura zvikuru.
Data rakudhura, vana havazokwanisa kuti vadzidze zvakanaka vachiita masearch avo paInternet nenyaya yekuti data rakudhura. Munzvimbo zhinji data rinotodhura kunda mbudzi.
Vawende vati vemakambani ava vabvuma urongwa hwekuti vanotenga data vakwanise kuwedzera data ravanotenga pamusoro perinenge rasara panopera nguva yavanenge vachifanirwa kutenga rimwe inonzi muchirungu rollover, izvo zvinove zvange zvisingaitwe nemakambani aya.
Zvinhu zvabvumiranwa ipapo ndezvekuti kana data rako richirimo nguva yacho yapera unofanira kuti ukwanise kuchitumira kune mumwe munhu waunoda, and also unofanira kuti kana munguva yakatarwa yamunenge makatarana nema service providers yasvika, unofanira kuti data rako risakonzi rapera, sezvinongoita nguva ine yekuti after 30 days unongozwa kunzi chibhadhara zvakare. Apa unenge watadza kushandisa data rako nenyaya yekuti hakuna magetsi, ende kana magetsi acho ariko network dzacho dzinenge dzisinganyatsoshanda zvakanaka. So zvinofadza ndezvekuti vaindustry yacho vazvitenderawo izvozvo kuti zvigadziriswe.
Hapaperi mwedzi mamobile network operators anosanganisira Econet neNet1 asina kupa chiziviso chekuti ave kukwidza mutengo wedata, uye makambani aya akatozivisa veruzhinji kuti achakwidza mutengo uyu nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. VaEdwin Chabuka inyanzvi muchikamu cheumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti telecommunications, uye munyori webepanhau repadande mutande reTexim vanoti kukwira kunogara kuchiita mutengo wedata kunokonzerwa nemashandiro ePortras rinove boka rehurumende rinoona nezvekupiwa kwemarizinesi nekushanda kwemakambani anopa masaisa enharembozha, iyo vati inowanzosara kumashure pane zvinenge zvichiitika mune zveupfumi.
Potras ndiyo inoona nezvemitengo yedata. Yakapedza nguva yakareba isina kuchinja mitengo iyi zvekuti yakatanga kusiiwa nemaredzi. Izvi zvakatanga kuomesera makambani anotengesa data kusvika pekuti zvakanga zvakuvaremera kuti vaenderere mberi nebasa. Potras yakazotanga kuvabvumidza kukwidza mitengo yavo, asi sezvo vakange vanonoka, kukwidza kwacho kwemitengo kwakakurisa uye vari kukwidza kakawanda pagore.
Vachabuka vati zvinonetsa kuti makambani enharembozha adzikise mitengo nekuti anoshandisa mari yakawanda kuti akwanise kuita mabasa avo nemazvo.
Pane mari yemitero inofanira kubhadharwa nemaMNO ese inobhadhariswa nePortras. Mari iyi yakawandisa chose tikatarisa inodiwa nenyika dzakatikomberedza. Ndinofunga kuti kana Portras ikaderedza mari yemitero iyi, zvinogona kurerutsira maMNO edu zvekuti vanenge vakukwanisa kuita basa ravo nemazvo uye vachideredzawo mitengo yedata.
Vatavani moyo ndiwo mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe chapter. Sangano iri rinorwira kodzero dzezvekutapwa kwenhau uye kufambiswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Vamoyo vanoti maonero avo ndeyekuti hurumende kuburikidza nePortras iri kubhadharisa mitero yakakura zvisina kufanira, asi vatiwo pane hwavanoona seumenemene pakushanda kunoita Portras pamwe nemakambani anopa masaisa enharembozha, izvo vati zvinosiya veruzhinji vari pamhene.
Hazvigoni kuti muti isu tiri kutorwa mari yakawanda, tese tiri kutorwa mari yakawanda. Saka uvepo webhizimusi ndehwekuti mukushanda kwatiri kuita kuda pava nekureruka kwavanofunga kuti kunge kuripo kwavanogadzirisa sebhizimusi vachitaurirana nehurumende. Kasi chatinonyanya kuchema ndeche unhubu hwavapo pakati pePortras nevamana muzvina bhizimusi vemuindastry. Zvakuita kunge vanosevedzerana vari pavoga kuti aiwa ngatirambe tichisumudza mutengo wemadande mutande.
Taedza kubata mukuru wePortras vaGift Machengete, asi vanzi vari kunze kwenyika pari zvino. Taedzawo kunzwa kubva kumunyori webazi rezveICT amai Bula Chirume kuti tinzwe kuti hurumende ine urongwa hwekudzikisa mitero yemarezinesi emakambani anopa masaisa enharembozha here, asi nharembozha yavo yange isingabatike. Takundikanawo kunzwa kubva kumakambani enharembozha emunyika aya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Vamwe vachikairi vemagonyeta anoenda kunze kwenyika anopfuura nemuZambia vanoti nyaya yeuori yawedzera panzvimbo dzinotariswa magwaro mumigwagwa dzinonzi macheckpoint, apo vari kunzi vabhadhare mari dzechioko muhomwe kunyange hazvo mapepa avo akakwana. Mumwe muchikairi wemagonyeti vaOnsen Mahamba vanoti izvi zvakawedzera pakauya hurumende itsva muZambia, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende nevakuru vemapurisa vaferefete nyaya iyi. Vanoti mari idzi dzinokumisira dzave kubva muhomwe dzavo sezvo makambani avanoshandira achiti motokari dzavanofambisa dzinenge dziine mapepa ose anodiwa pamigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemapurisa emuZambia kana kunzwawo divi rehurumende sezvo nharembozha dzavo dzanga dzisingadavirwi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 navamahamba nezvenyaya iyi.
Dambudziko rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuZambia, kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko. Asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuita kuti polisi aimira pesi pesi. Pakapinda president nevanobvabvisamaaimira polisi pese pese, kubva kwasara macheckpoint. Saka problemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint yaya manje. Ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti driver tone madhokumendi ako izvo wakatakurwa wobva waburisa. Kana waburisa paunomupa vanobva tona madhokumendi ako woenda nawo vane kaofisi kavo kanoiva navo pane pacheckpoint ipapo. Saka wobva kuti unopaka apa paunopaka paya paya wakavhura rodi paunodzokera iye anoti utore mapepers ako wobva wasvika kuti tipe mari yedu. Asi kumari yechii kuti mune mazita kwangu pina mune muzvekumenhuwonze kati ai mosaite ndeyei ndangozvituma dhokumendi moti yangu nezvese izvi hapana chiri kuitirwa kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay kunzi haurai munogara kana kuti maiva kunoziva nemaredi. Saka ivo ndokuona kuti unopedza nguva ari pavo unopedzera wasiya mari 100 kwaja ndemunima mani yavanoda kuti kupfuure pacheckpoint vanoze pavo.
Pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei?
Zvinodependa nekuti uri kuenda kupi. Kana uchienda kuna Tanzania unosangana nemacheckpoints asvika 7 40 8. Saka uchimizi every block unosangana navo vanenge vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwaja which is equivalent to $5 American dollar. Saka meaning to say kana vese vatakakunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5 times 7 $35 weba iwo unenge usina kupuwa mari iyo nevarungu nokuti varungu vanenge vari moto yavo inenge zvakakwana. Saka inenge chiri problem kuti unenge urikubvisa pamari yako unenge wasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende.
Zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa?
Ya nyaya inoita kamanje kuti iwewe ukwanise kusiya murikari yako ipapo manje kuti uendewe kunext town inenge iripo unoona kuti pamwe pacho unogona kushaya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri munzvimbo ana 6 kana 9.
Shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi?
Shuwiro yedu ichii ndeyekuti sezvinoitikawo mudzimwe nyika dzakafanana vana Botswana unofamba zvakanaka havana kana moto yadu yakanaka unongodzipfuura. Tachikumbira kuti ivo vakuru vemuZambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yati kusangana nemadhirevha.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie.
Apo manzwa muchikairi wegonyeti vaOnsen Mahamba vachitaura naMavhilas Muhlanganya weStudio 7 vari muZambia. Iye zvino tokupai chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, apo muri kupiwa hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Desire Mudewe. Desire muimbi wemusambo wenziyo dzechitendero. Ngatinzwei achitaura naIvan Zininga weStudio 7.
Saka vabereki venyu vaitwa kudi mukoma pamakatanga zvemagitare?
Ya, ini vabereki vangu vanotamishira zvemusic especially musambo wegospel vanyanya nekuti vanhu vanofarirawo zvekunamata.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Even vanhuwo munharaunda nevamwe vanhu vakawanda vakasiyana-siyana vanozvitambirawo zvakanyanya gospel.
Mukurwadza ndichangomira nemi ndoda kudzidza kuziva kuchengeta mirayiro yenyu Mwari. Mukuoma mukurwadza ndichangomira nemi
sangana nawo game zvapi
challenges ndiri kusangana nawo which is na upcoming artist ndiye mari yeku producer music yakawanda semanyorero tingati akaita ma challenges ekusangana nema studios achiri pasi aiyo iri mari yakawanda taitsvaga ma producers akuzikanwa nemukurumbira so that music yedu inokurumidza kubudira
vanoda kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa 0785 235 01 0719980600.
Tipaiwo kamwe chete kamunoda kubuda nako mudariro timbokarova Woza Friday kudai.
Songa ndinoda kubuda nako mudariro ndoge kuti munyengetero utendai.
Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu. Ishe wangu ndauya nemunyengetero wangu. Nitamire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Nitamire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Baba wangu ndauya nemunyengetero wangu. Ishe wangu ndauya nemunyengetero wangu. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Zvinji zvandakatari panyika pano baba. Zvinji zvandakatadza pasi pano baba. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Mudzinganga ndakaenda kutsvaga upfumi hwenyika. Mudzinganga ndakabata kubuda kutsvaga pundutso. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Nitambire iwo baba, nizoiwo kutemba kwemoyo wangu. Ndiri murima renyika, ndinoda chiedza ishewa. Mwema tinga yakandisunga, kuparasa chakanaka. Nazinda uya ishewa, nizoiwo
manga makateerera kwambo kanonzi munyengetero wangu kubva kuna Desire Mudewe uyo amanzwa muhurukuru yaita naIvan Zininga weStudio 7 ari parunare muHarare. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Vateereri musakangana chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi, apo tiri kutarisa nezvekushanya kwemumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott, pamwe nechikwata chekuRussia vari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mumwe mukuru mubazi reAmerica rinoona nezvekuchidzana nenyika dzemuAfrica, vaRobert Scott, vanoti Zimbabwe inofanira kunge ichiita sarudzo dzinoonekera, uyewo isafanira kunge ichipasisa bhiri rinosunga mashandiro emasangano akazvimirira. Makanzura ebato rinopikisa reCCC mumasvingo anoramba kuenda kumabiko ekuvhurwa zviri pamutemo kweimwe kiriniki nemutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF Vakembo Mohadi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemi, ini ndokusiya mina Gaino Kumede Saidi.